Musangano unoitwa pagore negore America zvainoita inoita musangano nenyika dzakasiyana wakaita musangano nenyika dzekuAsia wakazoita musangano nenyika dzekuEurope saka zvino wakuita musangano nenyika dzekuAfrica chino chakawamba makore ai eCold War apo Russia neAmerica waingoramba wachivhundutsirana ndechiripo ndechekuti wairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica kungopa muenzaniso bedzi nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va saka America ikuda kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari muCold War zvekare panyaya yekuUkraine iya saka is something chinogara chichiitika gore negore chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemaro human rights ewanhu kuti waite respect kuti vanhu vane marights munyika
uyu musangano weWhite House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti aninani zvake mutungamiri weAfrica unogona kuuya
zvekuWhite House zvakasiyana nezvekuUnited Nations kuUnited Nations kana uri nhengo yekuUnited Nations une mararamiro ekuuya kuWhite House unotokokwa newekuAmerica makore mamwe mapfuraya akapfuraya waMugabe havana kukokwa ba kana nawamunangagwa havana kumbokokwa handifunga kuti wati wakokwe ba ngekuti vari pamasanctions wakauya ndofunga zvichawanetsa chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuZimbabwe saka wanoita kukokwa kwazvo saka America ndo inosarudza kuti inga ningi naningi asiwo painenge ichikoka paya inowanzoda kukoka vanhu vanoshamwaridzana nayo wakaita sana South Africa wana Nigeria wana Ghana wana Kenya nevamwe wakadaro avo asi kune vamwe like wana Ethiopia DRC kuCongo hawasi kunyasuwari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare asi wanhu watiyoza kuti hawakokwe ba munhu asingambokokwa chaizvo ndawamunangagwa
nai profesa Mugaza zvino kana Zimbabwe inogara chipomerwa mhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi vachasvitsa sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore irwaita makore ese kuti nyatsoarenja zvinhu zvenyu correct mamistakes amuri kuita munhu anotaurirwa kunzi uri kukanganisa pakati nepakati nepakati ichichinja mu-2008 wakataurwa nesadec kuti wachinje zvemaelections havana kuchinja gore negore vanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti ukanganisa chakati nechakati nechakati hawasi kuchinja gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa saka vanhu wasiri kuteerera pa saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatsira ngekuti makore makore ese apuraya weAfrica waitaurira United Nations neAmerica nenyika dzekuEurope wachiti nyaya yavo Mugabe is an African matter saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise zvino African Unity zadek watadza kugadzisa nyaya yekuZimbabwe asi America iri kutiyo zvino ungakoke munhu asi kuda kuchinja ndo chikonzero ichocho chekuti wasakokwe ba hawasi kuteerera zvakutaurwa kana neshamwari dzavo